National News.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba eziqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamafufu 24 2020. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika woderera zvakanyanya sezvo vakawanda vari kupora. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vanoti votyira upenyu hwavo mujeri rechikurubhi, asisi vanoti vanguva yekuferefera nyaya iyi. Vagari vemugweru neBulawayo vonetsekana nekushaya mvura yekunwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vachiri kurwara nechirwere checoronavhairasi munyika waderera zvakanyanya kusvika pamazana mapfumbamwe nevatatu chete kana kuti 903. Kunyange hazvo vanhu vanosvika zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu kana kuti 5930 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika musi wa21 kurume. Vanhu vapora vasvika pazviuru zvina nemazana masere ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 4872. Asi vanhu vashaya nekuda kwechirwere ichi vasvika pazana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 155 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa mudunhu reManicaland neZulu. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete kana kuti 1 miriyoni vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana manomwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 27,779. Vapora vachidarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu ane zviuru mazana mana kana kuti 23.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere chipasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu kana kuti 176,000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana masere nezvitanhatu kana kuti 806,000. Vanhu vapora pasi rose vadarikawo mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti 15 million. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanoti vave kutyira upenyu hwavo mujeri rechikurubhi mushure mekutyisidzirwa nerufu. Asi vachuchisi vanoti vanoda nguva yekuongorora nyaya yasimudzwa navaSikala iyi. VaSikala vamiswa mudare mushure mekunge mutori wenhau Hopewell Chingono anyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala vamiswa zvakare pamberi pedare nhasi pavaudza dare kuburikidza nerimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo kuti vakatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. VaNkomo vati vaSikala vakasanganiswa nevasungwa vanomwe mujeri umu vakanga vabatwa chirwere cheCOVID-19 saka nokudaro vave kutyira upenyu hwavo. Mutongi panyaya iyi, Valanzini Ncube vati vekumajeri vanofanira kuona kuti vasikala vachengetedzwa zvakanaka kujeri vasawane chinovakanganisa utano pamwe neupenyu hwavo. Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo ziya Dhuma vabvumawo chikumbiro chemagweta avasikala chekuti jeri rechikuru bhirifiritwe kuitira kuti vasungwa vasabatwe nechirwere checovid-19 uye hurumende yavimbisa kuti ichaferefeta zvichemo zvavasikala. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vapawo hufakazi mudare vachiti mapepa avakaratidzwa nemapurisa haana chinoratidza kuti vasikala vane mhosva yavakapara uye havana kupihwa mavhidhiyo ezvinonzi zvakataurwa navasikala zvakazoita kuti vapomerwe mhosva. Nokudaro vaBhamu vati hapana chikonzero chinoita kuti vasikala varambe vachimiswa pamberi pedare vachiti hapana kana fungidziro yekuti pane mhosva yavakapara. Vasikala vari mudare vamwe vatsigiri vavo varatidzira panze pedare vachiti vasikala vanofanira kusunungurwa. Mushure memaminitsi mashomanana vatsigiri vavasikala ava vachiratidzira mapurisa anorwisa mvonga mupopoto arova varatidziri ava zvaita kuti vaite rutsoka ndibereke vachiti aziva kwake aziva kwake. Muchiitiko ichi pane vanhu vatatu vasungwa vakaendeswa kukamba yeHarare Central. Nyaya yavasikala yanzi idzoke mudare mangwana apo magweta avo akatarisirwa kuenderera mberi nekusvitsa chikumbiro chekuti vasikala vasaiswe parimand. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare raMajor Street Vangoni Nduna vatura mutongo wekuti Chingono aramba ari muusungwa vachiti hapana chashanduka kubva paakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaNduna vati hazvikodzere kuti Chingono aburitswe muusungwa vachiti veruzhinji vachiri kuramba vachiisa mashoko paTwitter ekuti hurumende yeZANU PF inofanira kubva pachigaro. Vati kunyange magweta aChingono achiti musi wa31 Chikunguru wakange washevedzerwa kuratidzira wakadarika chinangwa chaChingono chekuti hurumende yeZANU PF ibve pachigaro hachisati chazadziswa vachiti akabuditswa muhusungwa anogona kukonzeresa kuti vanhu varatidzire. Rimwe gweta raChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa mudare.
Mutongi averenga mutongo wake akati hapana chachinja nokuda kwokuti zvekujere zvekuprison zvine chekuita necovid akapinda mujere achizviziva saka hapana chachinja. Chikumbiro chatati musi wa31 July akapfuura saka hapasina chingatyisa kana akapiwa bail. Majistrate vachiramba chichemo ichocho vakati aiwa ikoko kuchinja kwezvinhu ikoko kurasika kwatakaita nokuti dambudziko harisiri pakuchinja kwedate asi kuti achingori munhu ari security threat.
VaMutisi vati vave kuenda kudare repamusoro kunosvitsa chimwe chikumbiro chekuti Chingono atongwa achibva kumba. Zvichakadai VaMutisi vati rimwe gweta raChingono amai Beatrice Mutetwa vari kurambidzwa kuona Chingono kujeri zvichitevera mutongo wakaturwa navaNduna Svondo Rapera wekuti amai Mutetwa vasamirire Chingono panyaya yake mudare mushure mekupomerwa mhosva yekunyora zvaiitika mudare nyaya ichiri mudare. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi paFacebook uye peji rakanyorwa nyaya iyi rakanga risiri ravo. VaMutisi vati vachaenda kudare repamusoro kuitira kuti amai Mutetwa vakwanise kuona Chingono vachiti mutongo wakaturwa nedare hauvarambidze kumirira Chingono kana asiri mudare. Dare rati Chingono agodzoka kudare musi waGunyana 1 apo akatarisira kupiwa zuva richatanga kutongwa kwemhosva yaari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemugweru vari kutsutsumwa nenyaya yekushayikwa kwemvura. Dzimwe nzvimbo dzichinzi dzave nenguva inopfuura mwedzi dzisingawane mvura. Panguva iyo pane mashoko ehuo remukanzuru. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Agari vemanzvimbo dzakasiyana siyana muguta reGweru vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura rave kuvashayisa hope sezvo vachimuka pakati peusiku kuti vanochera mvura kune dzimwe nzvimbo dzainobuda usiku kusanganisira pane zvimwe zvibhorani zvishoma. Ambuya Tandi weMatinyenya avo vanogara mumusha weMukoba 1 umo mave nenguva inopfuura mwedzi musina mvura vakati vanosiwana mvura pakamba yemapurisa paMukoba 1 asi pave kurambidzwa. Ambuya Matinyenya avo vanogara nevazukuru vavo vakati vave kutyira kutekeshera kwezvirwere.
Kune korona tozigezai maoko, ishambidzikai, atigoni kushambidzika, chomukapinda mutoileti mangu hamusikuita. Kembi ikoko futi kwati kusungwa zvokuti vakatosungwa iko zvino, nokuti vakatika tikavasunga iko zvino, hativaregi mune makubhadhara faindi. Saka tinongoti endai kamasungwa hamenu, tongoona kuti todii.
Mumwe murume uyo akangozvidoma nezita rekuti moyo, anoti varume vanosisira vanhukadzi basa rekutsvaga mvura, asi iko zvino vave kutobatsirawo nekuti vanotyira kuti madzimai nevanasikana vanogona kuwira munjodzi pavanotsvaga mvura usiku.
Hatitaregi madzimai achimuka achienda ega. Apa taichitsvaka kubetsera madzimai edu kuti iko asabatwa.
Muzvare Florence Madzikura vanoti vamwe vagari vashoma vanowana mvura nekuda kwekuti dzimba dzavo dziri pakaderera vave kutengesera vamwe mvura nemari yekunze.
Vakutoita basa rekutengesa mvura, vakutoti pafamily yoga yoga inochera mvura 3 US.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makwata, vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura rinonyanya kubata vanhukadzi, vachitiwo dai kanzuro yaona zvekuita sezvo vagari vave kushaya zano nekuda kwedambudziko iri.
Pamba pakashayikwa mvura, dambudziko racho rinenge rakatarisana nemudzimai. Madzimai paari kubuda vachienda kunotsvaka mvura, vari kusungwa. Mvura yacho zvekare inoda kuti munhu umukire. Ukazoenda zuva rabuda unowana kusisina. Zvinotashaya kuti isu semadzimai toita seiko kunda dambudziko iri.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reGweru riri kuuya panguva iyo paine nyaya dzeuori dzinonzi dziri kupomerwa makanzura eguta iri. Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vabvuma kuti guta reGweru rakatarisana nedambudziko remvura, vakati zviri kunyanya kukonzerwa nekushomeka kwemvura uye kufa kwepombi dzinopomba mvura kubva kudhamu rimwe chete riri kushandiswa pari zvino.
Takataura nevakatitengesera kuburikidza na Minister of Local Government kuti vadzoke vagadzire mapombi aya. Panokuda kwema lockdown measures vatore nguva bhati vari munzira kuuya kuzogadzira. So pari zvino ticharamba tichiwana mvura isina kukwana.
Panyaya yehuori hwavari kupomerwa vamakombe vati aya manyepo. Munguva pfupi yapfuura bazi rekutongwa kwematunhu rakanyorera makanzuro emunyika kuti aendese magwaro kubazi iri anoratidza nzvimbo dzekuvakira dzakatengwa nemakanzuro mumaguta nemumadhorobha emunyika uye mari dzavakabhadhara. Vamakombe avo vanove mukuru weUrban Councils Association of Zimbabwe vati kanzuro yavo nemamwe vakaendesa magwaro aya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune munyori webazi rezvekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu sezvo nharembozha yavo yange isingabatike. Vachaus Mazorodze avo vanove mukuru wesangano reGweru Residence Forum vati dambudziko rekushayikwa kwemvura harizi muGweru chete asi mumaguta nemadhorobha akawanda munyika, vakatiwo zvakakosha kuti hurumende ive nehwaro hwakajeka hwekubatsira makanzuro panyaya iyi.
Tinoona Harare mvura inonetsa, kuvulawayo mvura inonetsa maguta ese, asi tinoona kuti maguta mazhinji iwaya havasiwo mari dzemadhamu ndehurumende. Zvinotoda kuti hurumende idzamisewo maitiro avo pamusoro penyaya dzemvura.
Mune imwewo nyaya, kanzuro yeguta revulawayo inoti dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta iri iro rakawedzerwa nekuda kwekubiwa kwakaitwa tambo dzemagetsi pane imwe nzvimbo inochengeterwa mvura yakachena richaita nani pakupera kwemwedzi uno, apo kanzuro inoti tarisira kuti tambo idzi dzinenge dzagadzirwa. Kanzuro yeguta revulawayo yange ichipa vagari mvura kamwe chete pavhiki nekuda kwekushomeka kwemvura mumadhamu anopa guta iri mvura, asi dambudziko iri rakawedzera munguva pfupi yapfuura nekuda kwekubiwa kwetambo dzemagetsi uku. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Nengo dzebato riri kutonga muAmerica reRepublican Party kana kuti GOP dzatanga musangano wadzo kuCharlotte mudunhu reNorth Carolina wekudoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. Musangano uyu uri kupindwa nevanhu vanosvika 336 kana kuti 336 chete. Avachange vachimirira matunhu ose eAmerica nekuda kwemitemo inorambidza kuungana kwevanhu vakawanda munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Veruzhinji vachange vachitevera musangano uyu pamadande mutande nepamaterevhizheni. Musangano wakadai wakaitwa muna 2016 wakapindwa nenhengo zviuru zviviri nemazana mana kana kuti 2400. Vanotarisirwa kutaura nhasi vanosanganisira mwanakomana mukuru vavaTrump vaDonald Trump Jr., amai Nikki Haley, vaTim Scott Pamwe naivo vaTrump avachange vachitaura zuva roga roga kusvika musangano uyu wapera. Komiti huru yebato yeRepublican National Committee yakatozivisa kare kuti musangano uyu uchatambira zvisungo zvinosanganisira chavaTrump chavagara vachitaura chekuti America kutanga uye kuti hapana zvisungo zvitsva zvebato kusvika pachaitwa mumwe musangano muna 2024. Zvimwe zvisungo zvinokurudzirwa kuti vanhu vange vachitevera ndezvekuti vatori venhau vange vachiburitsa nhau vasina divi ravakarerekera uyewo kusimbisa danho ravaTrump rekuramba kutambira zvirongwa zvakasiyiwa nehurumende yavaBarack Obama navaBiden zvinosanganisira urongwa hweutano. Musangano weRepublican Party unouya mushure memusangano weDemocratic Party wakaitwa svondo rapera apo vaBiden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakadomwa zviri pamutemo kumirira bato reDemocratic Party musarudzo. VaTrump vari kutarisirwa kudomwa pamwe nemutevedzeri wavo vaMike Pence zviri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuRaleigh mudunhu reNorth Carolina vaEsau Mavindidze kuti tinzwewo maonero avo.
Vari mubishi rokugadzirira gungano ravo kukwidzano yemaelections yaakusvika tasarirwa nemwedzi mushoma. Saka maRepublicans ari kugadzirira kuti vaTrump vadzorerwe pachigaro. So vari kuita zvese zvavangakwanisa kugadzirira gungano iri. Maelections asarirwa nemwedzi mushoma shoma. Saka ndonguva yacho yekuti kuitwe magungano amaconventions avanoita kugadzirira kuti vanhu vebato ravo vakwanise kuungana uyezve vanzwe mataurirwo azvinenge zvichiita savanhu vari kugadzirira kuzovhota.
Zvii zvamunotarisira kuti zvingakurukurwa kumusangano uyu?
MaRepublicans panguva yaTrump inei vana mathemes atingati mathemes avanowanza kutarisira. Imwe immigration yaanowanza kupusha nokutyidzira vanhu kuti maimmigrants ndo ane mhosho muno muAmerica. Kune nyayazve yavari kutarisira vachiblema madhemocrats police reform iri kudikwa, asi ivo vari kunzi madhemocrats ari kuda kuputsa mapurisa nokubhana mapurisa kuti asaako zvachose zvinova handizvoba zviri kutaurwa namadhemocrats. Saka vacharamba vachitarisira ivo mathemes ava anogutsa yatingati bhesi yavo.
Tinonzwawo kuti vaTrump vachange vachitaura usiku wega wega kusvika musangano uyu wapera, kanonzi ndeke kutanga munhoroondo yemisangano yakadai. Zvii zvamungataura?
Hazvichati katya madzi semavonero ataita pamakore esavatonga. VaTrump vanofarira kuva ivo vanogara vari pamberi, vanofarira kuva ivo vanogara vachizvikudza kuita sokunonzi ndivo vega vane bato rese. Saka hazvisi zvinhu zvingatikatyamadza, asi chinokatyamadza sematauro amaita ndezvekuti hatisatambozviona zvinhu zvakadai. Kazhinji vanozouya ivo pazuva rokupedzisira.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaEsau Mavindidze vari parunhare kuRaleigh mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekukwidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanoti vane chivimbo chekuti dzimwe nyika dzemaArabhu dzichatevera chibvumirano chakanyoreranwa neIsrael neUnited Arab Emirates chekudyidzana. VaPombe vataura mashoko aya muJerusalem apo vanga vachisangana nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu. VaPompeo vari kutarisirwawo kushanyira Sudan, United Arab Emirates neBahrain. Mushure mekunge pabuda vhidhiyo yemakonzo achimhanya-mhanya muchipatara cheKitwe muZambia, gurukota rezveutano Dr. Chitalo Chilufya vashanyira chipatara ichi vasina vavasuma, vakati vakuru vechipatara ichi vanofanira kutorerwa matanho nekutadza kwavo basa. Vatiwo hurumende yapa chipatara ichi mari yekugadzira zvimwe zvivakwa zvisina kumira zvakanaka. Mutungamiri weSouth Africa vaSiro Ramaphosa vanyora tsamba vachishora zvikuru vamwe vakuru mubato ravo reANC Vanonzi vakaita uori panyaya yemari yekurwisa denda reCOVID-19. Vatibato reANC arifanire kushandiswa senzira yekuita upfumi neuori. Muimbi ane mukurumbira munyika Bob Headmaster Nyabinde anoti haachaona zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga, asi asingazive kuti aive nechirwere ichi. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Manyambiri mombe samenyika ine makumbo mana yori mambe wayo.
Nyabinde uyo akamboshanda semukuru wechimwe chikoro kukwekwe anoti vanhu vanofanirwa kupota vachiongororwa utano hwavo nguva dzose, sezvo zvimwe zvirwere zvichizoonekwa zvakomba kana munhu asingaongororwe utano hwake.
Ndokurudzira hama dzangu vamaartisti nevasiri maartisti kuti maregular checks anodikanwa chaizvo. Ndiri panapa ndadiabetic but ndakazviparira ndega nemhaka yekuti pandaienda kunoridza ndainwa mafizi drinks aya atinoti ane shuga yakawandisa akawandisa pabreki nenguva yandinenge ndichiridza paunenge uchingotengerwa. Handisi kuti kutengerwa kwakaipa, asi unofanira kuziva mugano.
Nyabinde anoti akamboyambirwa nemumwe chiremba aiva amuona achimwa zvinwiwa zvinotapira, asi haana kuzviteerera nguva iyoyo nokuti pfungwa dzake dzaiva dzakatarisana nekuridza mumhanzi chete. Nyabinde anoti akazoenda kunoongororwa nenyanzvi dzeutano mushure mekunge atadza kuimba pane imwe show kuLeopard Rock Motel mudunhu reManicaland, zvikaonekwa kuti maziso ake aive atokuvara zvokusarapika.
Zvinda kunomwe chiremba akandibatsira akati ayo maziso ako akuvara 80% asara ne20 andichanyatsa kuona. Ndosaka ndikuti ndikukurudzira hama kuti chirwere cheshuga dzimwe nguva hatichioni hatichinzwi, pachinozoputika chinenge chafamba newe chaizvo, asi mukateedzera zvinenge zvichitaurwa nachiremba tinogona kurarama upenyu.
Nyabinde anoti kunyange hazvo ave bofu haana kuregedza kuimba, kunyange hazvo pari zvino asiri kuimba nepamusana pechirwere cheCOVID-19 icho chakatekeshera pasi rose. Mumwe murume akasangana nedambudziko raNyabinde vaSandison Love avo vanoshanda nesangano reSay What vanoti vakaitawo bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mokunge vapedza dzidzo yepamusoro soro paUniversity of Zimbabwe.
Ndakatoenda kuuniversity very okay. I was doing engineering and data engineering but at some point then ndakazosiya yangu zvekuuniversity ndapedza. So ndakatanga rigore ra 2008 March April masuva angotsvuka ndikashanda kana palaptop kana pakombyuta masuva aramba achitsvuka achida musodzi ndanga asingadi kutarisa zuva.
VanDlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Guramatunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri.
Saba ndaita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechi? Anzi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system pana maconditions akaita sana diabetes, pana HIV, neold age. Zviri very common kuti munoona vanhu vakawanda vanenge vari blind vari HIV positive, or anenge ari blind ari sugar diabetic, or anenge ari blind ari old age. So zvinolinga manje necompromised immune system.
Vachitaura pamusangano weZimbabwe National Practitioners Association nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso, amai Susan Shoniwa vakakurudzira vanorapa kuti vakurumidze kuudza varapi vavo kuti vaende kuzvipatara kune nyanzvi zvirwere izvi zvisati zvakomba.
Saka idzodzo dzikadakara dzakuvara tingatoti system yese yatoparara. Saka the only way yekuti tizvibate ndeyekuti tinenge tichidyidzana. Inini ndiri mune mapatients ayakawanda, kana mangofungirawo kuti apa panapa zvina kumira zvakanaka enda kuchipatara kuitira kuti anononekwa nana mazvikokota.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo, upofu nekugurwa kwemakumbo. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapurirano mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine hurongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichichenjedza veruzhinji zviri maererano nechirwere cheshuga nokuti zvakaona zvichionekwa kuti vanhu vanonyanya kurwara nedenda reCOVID-19 vanhu vane matenda eshuga nezvirwere zvemoyo. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamire.
Zemitambo. Vatambi venhabvu vemuZimbabwe vapinda mubishi rekuedza kufadza murayiridzi wemaWarriors Zdravko Lugorusic. Vatarisana nekutanga kwemitambo ye-2020 Africa Cup of Nations munambudzi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neAlgeria munambudzi mushure mekunge veFIFA vazivisa kuti makundano e-2022 Africa Cup of Nations achatanga mumwedzi uyu. Izvi zvapinza vatambi mubishi rekuedza kufadza Lugorusic kuti vapinzwe muchikwata chichakwikwidza mumitambo iyi. Asi vamwe vatambi vacho ndivo vatanga hondo iyi zvine mutsindo, asi vamwe vacho vari kutatarika zvinotyisa apo Zimbabwe iri kuda zvekare kubudirira kuenda ku-2022 World Cup. Vateveri vemaWarriors vari kushushikana zvikuru nematambiro ari kuita kama Billiard, uyo asina kupedza mutambo weKaizer Chiefs apo yakasangana neStellenbosch nezuro. Billiard akabuditswa panguva izoro remaranjisi nekukundikana apo Kaizer Chiefs yakatatarika ndokuita mangange 1-1 mumutambo uyo Willard Katsande akatamba wese. Asi David Moyo, uyo ari kuScotland Premier League neHamilton, akatamba mutambo wese apo vakakunda Motherwell 1-0 achitarisira kuti Lugorusic achamutarisawo pamutambo neAlgeria. Lugorusic anofarira kuve aine mufaro kuti Marshall Munetsi kuRams, Knowledge Msona kuASU Pen, George Chigova kuPolokwane City, Victor Kamuka kuIwadi, Elvis Chipezeze kuBaroka na talent yawapiwa kuAmazulu vari kuwana nguva yakakwana vari munhandare sezvakaitika mukupera kwesvondo. Kune vamwewo vakaita sa Carlton Mashumba wePolokwane City, Knox Mtizwa weGolden Arrows na Terence Jugamanja weBidvest Fits, avo vakakandira zvikwata zvavo zvibodzwa. Asi Tino Kadewere, uyo anotambira Lyon kuFrance, ari kutarisirwa kupinda munhandare nechishanu apo Lyon iri kusangana neDijon mumutambo wavo weleague wekutanga mwaka uno. Kadewere anga ari munyika kuzochema mukoma wake Prince akashaya mazuva adarika. Lugorusic auda kuvaka chikwata chakasimba chinokwanisa kupwekwidza zvine mutsindo munzira yekuenda kumafinari eAFCON neWorld Cup muna 2022. Zvichakadaro, vamwe vateveri venhabvu muZimbabwe vari murufaro mushure mekunge chikwata chavanofarira cheBayern Munich chekuGermany chatora mukombe weUEFA Champions League charova PSG yekuFrance 1-0 nezuro kuLisbon, Portugal. Muteveri wemutambo wenhabvu muzvari Noelini Fambisa vanoti vari kufara kuti Bayern yakakunda.
Haidini ndiri kufara chaizvo nekukunda kwakaita Bayern. Haizvo zvandifadza izvo.
Vamwe vanoita zvekubheja sava Mishek Prazeni vanoti vari kunyemwerera vakananga kubhanga mushure mekuisa mari yavo paBayern Munich.
Ndakutenda betting house kunotora mari yakandiwinisa zvekutoti zvandiitiro zvanhasi.
Bayern haina kumbobvira yakundwa mumitambo 10 nemumwe chete yavatamba muUEFA Champions League ya-2019 na-2020 kanove kekutanga izvi zvichiitika munhorondo yemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tine gango sezvo tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19, nyaya yegukura hundi pamwe nenyaya yekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mutarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika hwoderera zvakanyanya sezvo vakawanda vari kupora. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vanoti votyira upenyu hwavo mujeri rechikurubhi. Vagari vemugweru nevulawayo vonetsekana nekushaya mvura yekunwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kana muchida kuteerera nhau dzedu, munokwanisa kuenda www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 ngowakazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani labagulayo ngemva kokufunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe libikwa selehlela aya kwabaphansi kwenkulungwane 903, kodwa sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5930 asebefunyanwe bele kugciwane leli elizweni. Yintatheli zindaba uHopo Uchingono usencitshiwe njalo imvumo yokubhadalela isibambiso sebail osekuchiye ingcwethi zezomthetho zimangele ngenjongo kahulumende yokuqhubeka emhlukuluza ngale indlela.
Khanye ngathi convention yama-Republican la izabihlelekile enxa yokuthi yena umongameli Trump kade lokho eseyakwenza ama-rally even ngesikhathi se-COVID.
Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans lakwele Melika, owe-Republican National Convention, uqala lamhlanje ntambama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labagulayo ngemva kokufunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe libikwa selehlela aya kwabaphansi kwenkulungwane 903, kuthi laba sebefunyanwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5930, labulala abedlula ikhulu lengxenye 155, kwasinda abazinkulungwane phose ezinhlanu 4525. I-African Union bona bebika ukubana amazwe awezwekazi le-Afrika asebabanjwe bele gciwane leli sebesedlula isigidi 1.1 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 27,779. Abekolejinele i-Hope John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili lantathu 23,464,660. Abafinyano yebele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu edlula ayisitya kalombili 809,591. Intatheli zindaba uHopo Uchingono usencitshiwe njalo imvumo yokubhadalela isibambiso sebail osokushiya ingcwethi zezomthetho zimangele ngenjongo kahulumende yokuqhubeka emhlukuluza ngale indlela. Yena elelungelo phansi kwesisekelo sombuso sokuthi avunyelwe ukuthonisiswa evela emzini wakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uchingono uselenyanga eyodwa selokhu wabotshwayo njalo uncitshwe imvumo yokuhlawula ibheyili okwesithathu ngesikhathi uhulumende eqhubeka ebopha lokuhlukumeza bamabandla aphikisayo abalwela ilungelo loluntu lalabo abalembono ephambana leyakhe. Umantshi uNgoni Nduna uthe uChingono kumele aqhubeke evalelwe ngoba kungela nguquko kubufakazi abuletha edale obehlukene lalobo abethule esenza isicelo sakuqala esebheyili. Omele inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights unkosikazi Roslyn Hanzi uchasise ngokuncitshwa kukaChingono ibheyili. Uqhubeke esithi baza kukusa isicelo edayela phezulu ela High Court ukuba liguqule isinqumo esethulwe ngumantshi. Kodwa elinye igqwetha elisebenza lizimele umnumzana Thinashe Saira uthi lokho okwenzakala kuChingono lomunye wakhe abotshwa laye umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume akukaze kwenzakale esithi kakukho emthethweni.
Yeah, the continued denial of bail to people, political activists and political leaders in that
ukuncitshwa kwebheyili ebantwini abenza ezombusazwe abafana
kana labo chingono ungari vume Jacob Sikala lo Godfrey Kurawone kuyadanisa ikakhulu ebantwini abalandela umthetho ngoba umthetho uyacaca ukuba wonke umuntu ulelungelo lokuphiwa ibail.
You know, he's got the right to be released pending their trial.
Uchingono wetheswa icala linye elitheswa ungari vume elokufuna kugenqula uhulumende ngokututuzela abantu ukuba bangene ezitaladeni batshengisele besola inkohlakalo esidale umonakalo omkhulu kusimo somnotho eZimbabwe okwakumele kwenziwe mhlaka 31 wenyanga edluleyo kaNtulikazi. Lokhu evalelwe kusukela ukuboshwa kwakhe mhlaka 20 Ntulikazi. Ilanga lakhe lokuza emthethwandaba kalikaziswa kodwa kumele aphenduke ngompandula. Kolunye udaba umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance, umnumzana Job Sikala, namhlanje umise phambi komthethwandaba kamantshi laye esethiswa icala linye elethiswa usingono longarivume lokufuna ukugenqula uhulumende. Abasekeli be-MDC Alliance abakade beze ukuzolalela ukuthonisiswa kommeli wezengeza West edayele ePhalamende yena obotshwe ngomgqibelo babonakale sebebhaxabulwa ngamapholisa phandle kwedale likamantshi ele-Rottenrow eHarare emini udaba lusaqhubeka luthonisiswa phakathi. Abasekeli laba babikwa beqale ukutshaywa ngemva kokubonakala betshengisela behlabela besithi uSikhala akalacala amapholisa esithi baphambanisa ukuthula. Imizamo ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati yehlule ngoba ubengasabeli ucingo lwakhe. Isimo sokuphathwa kubi kwabalela amalungelo oluntu elizweni siqhubekela phambili sisiba sibi uhulumende esebenzisa isandla esilocuku kulabo abathi bayephula umthetho ngalesi sikhathi ilizwe lilisana lokuvimba ukumometheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Amapholisa namhlanje ethe sewumeli webhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda obandla leMDC Alliance icala lokukhuthaza ukubana kube lodlakela elizweni ngemva kokubonakala enikeza izisebenzi zevinkilini leHyper kobulawayo amalembo amabili alotshwe ukubana iZANU-PF kumele isuke embusweni. ZANU-PF must go. USibanda uzamiswa phambi komthethwandaba mhlaka 17 wenyanga ezayo. Ngakwelinye icele amapholisa ayetheswa icala lokuhlukuluza lokutshaya abesifazana ababili abe-Country Park kobulawayo amiswe phambi komthethwandaba lamhla. Amapholisa abikwa esadingisisa njalo ngodaba lokankosazana Xolile Maphosa othi wathunjwa kobulawayo njalo watshaywa ngababedinga umalumakhe. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igqwetha elimela abesifazana be-Country Park unkosazana Ntombizodwa lonokuthula Ndlovu umnumzana Ngqobani Sithole usichasisela okwenzakeleyo emthethwandaba.
Lamani lungenile namhlanje enkantolo e-Westcom ludaba osoluhlaziwa phambi kwenkundla. Umna wakhe kaNtombizodwa unikile ubufakazi uthe esakhuluma ngendaba yokuthi wahlukuluzwa njani. Wafikelwa imizwa watholakala esekhala. Into ebathinta kubi kakhulu ngoba indlela abaphathwa ngayo ayisiyo ndlela ejabulisayo.
Uthi sokulamanye amagqwetha amela amapholisa etheswa leli cala.
Ngakho ke hayi la magqwetha amatsha abuye elamadlabuzane ukuthi indaba kayizwiwe iphele kuyajabulisa kakhulu. So kathesi akula esingathi ngesilungu ama delaying tactics. Indaba isisembizeni iyaphekwa as we speak. Ngithi we are saying it's victory ngoba sisuka lalo kude udaba lolu. Namhlanje ukuthi luyathonisiswa siza sijabula kakhulu. abazakhitshwa inkundla abazabanjwa benecala yikho njalo.
Umnumzana Sithole omele njalo umnumzana Dubeko Sibanda uthi uyasola ngendlela udaba lwakhe oluphethwe ngayo.
Linye nje udaba esingathi ngesilungu abuse of state power, ngoba kahle kahle uPrince Dubeko Sibanda kukhanya wathi efika ePick n Pay izisebenzi zePick n Pay zacela ama-mask abhalwe ZANU-PF must go. Uthe sebanikile kwatholakala kulo muntu ozenzola amandla kakhulu echinga kakhulu ukuthi indaba enika abantu bonaba in terms of who section 36 were caught. But it's an attempt to incite violence. Hayi, ngelinye nje lo daba nje lokuhlukuluzwa kwabantu. Okumangalisayo ukuthi uMgabe wathi exotshwa abantu bemtshontshela umbuso lapha. Babe sithi uMgabe must go. Akula muntu owatholakala ebotshelwa khonoko. Kodwa namhlanje sokutshintshile, umuntu angakhuluma ngokuthi ZANU-PF must go. Sokufuze atholakale kulesibhaxu. Hayi, sesibuyele emuva kathesi, ngendlela esesibuyela ngayo emuva isisethusa. Sho yena uthi umsebenzi wakhe vele ngokuthi axotshe wona lumbuso, umbuso athi ngumbuso ongela bunono, meaning undemocratic government. Uthi yena ilizwe lokuthi ZANU-PF must go waqalisa ngalo ngo-2013. Lanamuhla utshatsho ukuthi going forward uzabe lokhu esithi ZANU-PF must go. Yena uyi-legislator opposition, so akumangalisi abantu bangajoni betshaywa luvalo ukuthi yena uthi ZANU-PF must go. Ayisonto emethusayo njalo ayisiyo into ethusayo. Singakhangelanga khonokho kuphela, lakuukuthi ZANU-PF must go ayisilocala.
Ngalokho umnumzana Sithole uthi umnumzana Dubeko Sibanda uyaliphika leli cala. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Izakhamizi zakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele amanzi ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibalethela lawo manzi, bathi batshona besondelene tuzane latuzane okulakho ukumemethekisa i-COVID-19. Ngalesi sikhathi idolobho leli lingelinye elikhokhelayo ukubene lenani eliphezulu kakhulu lasebebanjwe belegciwane leli eZimbabwe. Ikhansili yakoBulawayo yona isithembise ukubana kusiyafika olwesihlanu lwayenale iviki udubo lokuhamba kwamanzi okwesikhathi eside luyabe solunganeno. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo liveza ukukhathazeka ngokuqhela kwenhlupho ezivele ezibhekane lazo phezu kokungatholi amanzi kanye lokuqansa kwabatholakala bele-COVID-19 edolobheni leli ngenxa yokwehluleka ukulandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sasetshabalala umnumzana Onias Chuma ngomunye wabasola indlela ela oluphathwa ngalo udubo lwamanzi kuleli dolobho.
Amanzi asekhathazile kakhulu, especially esigabeni lesisetshabalala sesithwale senzima kakhulu. Yathola ukuthi uhlupho lwakhona nxa sesisebhananeni sesihamba singabantu sibaningi sifike siminyane ngaba kuludubo lwe-COVID asakwazi ukuthi kwenziwe njani.
Isikhulumi sekhansili edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba kusiyafika ulwesihlanu lwayonale iviki bayabuyela uhlelo oluqondileyo lokutholisa uzulu amanzi olwe-water shedding.
I-shedding leyi siyabe siloko esikhangela ukuthi ama-reservoir ethu aminjani bese sivula. Uma sikhuluma lamuhla kule ndawo ezizavulwa siyenzela ukuthi khona labo bathola amanzi. Esikwenza sizavula mbijana abantu bethola amanzi bese sivala. Sithemba ukuthi sizaqeda lokhu by Friday 28th August. We should be back to normal. Ukuthi sibuyele back 244 hour shedding. And then i 144 hour shedding izaba khona until amanzi emadamu improve.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ubunzima ababhekane labo njengedolobho.
So siyacela izakhamizi sisebenze kuhle amanzi ngonanzelelo. Njalo siyabonga ukubekezela ngalesi sikhathi ngoba nxa kutshontshwa impompi amapipe ngevandalism, council yabe ingakwazi ukuthi kuzayenzakala. Okunye futhi nxa kungaba lamagetsi kumbeni i-outage senelisi ukupompa amanzi, so siyabe simile. So ukuthi size si-recover from that kuyathatha isikhathi. So siyaxolisa kuzakhamiza kobulawayo, njalo sibonga ukuzwisisana.
I-council yakobulawayo okwamanje ikhala ngokwebiwa kwentambo zamandla kagetsi kanye lokudubuka kwempompi zamanzi. Unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho.
Idolobho lakobulawayo njengoba sikhumbula liku 144 hour water shedding, okutsho ukuthi amanzi abuya ezindlini kanye ngeviki. Kodwa kwakathesi kuqala from impela viki sibe lesiphazamiso uletha amanzi ezindlini ngoba okwakuqala mhla ka 31 July idolobho laba le-interruption futhi kwakwenziwa ukuthi kulabantu abatshontshayo intambo zegetsi. Sathi sesilungisile ikhampani esincedisayo siqedile ukulungisa, saba le-challenge futhi lapho saba lama-leaks along iNyamandlovu line mhlaka 6 August. Saphinda njalo futhi mhla ka 13 August kwaba le-electrical fault on i-pipeline lapha esipomba khona amanzi sivela eNyamandlovu. Lokhu kutsho ukuthi amanzi ade ngena kuma-reservoirs ebemalutshwana.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi ngempelaviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano le-council yakobulawayo, baphume le ndlela yokwenza ukuba i-council itholise izakhamizi amanzi. Kunyanga ezedluleyo uhulumende uphe idolobho imali yokulungisa izibholane ezifileyo ezeNyamandlovu ukuze kuphungulwe udubo lwamanzi lona osolule minyaka lokhe lusehlula ukuphela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Umhlangano omkhulu webandla elibusayo kwelemelika elama Republicans uqalisile lamhla edolobheni leCharlotte esigabeni seNorth Carolina. Lapho amalungu alelibandla athe gwaqa egcizelela ukubana umongameli Donald Trump nguye impela ozawamela kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Encintisa nalo mnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats. Ezinye iziphathamandla zebandla lama-Republicans zithi zizasekela uBiden owebandla lama-Democrats ngoba zisola indlela uTrump abusa ngayo. UTrump yena uthi uzabonakala nsuku zonke zalo mhlangano, okuyinto ebikwa ngabezombusazwe ingazakuyenzakali. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loNkosazana Sinini Lindsay Hammond Ncube, isizalwane seZimbabwe esesihlala eNew Orleans khona lapha eMelika.
Ikhanye ngathi i-convention yama-Republican la izabe ihlelekile enxa yokuthi yena umongameli Trump kade lokho eseyakwenza ama-rally even ngesikhathi se-COVID. Abantu kulama-shutdown yena ubehambe siyakwenza antu uke wayakwenza e-Arizona wenza ama-rally. Bakhanya bonke kuzabe kunguthiki lobhanxa ngoba uJoe Biden ku-convention yabo yama-Democrats ukhulunyelwe wasekelwa umwaye ngumongameli uBarack Obama lo Mrs. Obama labanye abaqhakathekileyo ku-Democratic Party. Khanya hayi angazi, I don't think ukuthi akulula ukuphonga ukuthi ngubani ozanqoba ngoba hayi khanya bazancintisana sibili kuze kuye phela.
Kambe kuyini esingakukhangelela kulo umhlangano? Sibona ukuthi kule ndaba iziningi eziqondene lama-Republicans, njalo abanye bangani bamhlamukela umongameli Trump, abanye bamsekela. Ukhangeleleni kule i-convention?
Mbona ngathi ku-convention yabo yama-Republicans Sikhangelele ukuthi bazabe uMongameli Trump uzabe thembisa abantu bakhe ngoba iparty yakhe le ivele ingeyabantu abaphethe inotho elizwe, abanothileyo bakhona. Wayezama futhi lokuthi ngoba lapha eMelika abantu bayonelisa ukuvota ngokuthumela incwadi, ubekhanya engafuni ukuthi kwenzakale lokho. Ukhanya uyabe zama ukuthi abantu abangelasineke ababefuna uvukela ukuyalayini ukwenza into zakhona ukuze benelise ukuvota. Iningi labantu i-middle class abangasibo abanothileyo bakhona baya besemsebenzini lana, abanye bengelayo i-patience yokuyalayina kumbe ukulova emsebenzini ngoba imisebenzi ayivalwanga. Hhayi, kukhanya bazabe bethembisa, kodwa ngibona ukuthi iparty yabo le yama-Republican ivele ngeyabantu abaye babanothileyo lapha elizweni leli leMelika. So uzabe bathembisa ngabona ukubayehlisela intengo yama-tax lento ezinjalo eziqondane labo bona ababanothileyo. Bona engathi i-message yabo iyabe ingeyokunceda kuma-tax cuts lento ezinjalo bona babantu abaye babanothileyo elizweni loneli abaye babalandela iparty yon le yama-Republicans.
UNkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eLouisiana esigabeni seNew Orleans khonapha eMelika. Limuzwe exoxa lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ulive Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala emthethwandaba lapho ukuthoniswa amacala entatheli izindaba uHopo Chingono labanye abalwela amalungelo oluntu. Ngesikhathi uhulumende abezempilakahle lozulu jikelele bebhekane lempi yokulwisana ukuvimba ukusabalala kwe-COVID-19 eZimbabwe, lokhu kubikwa sokuvule isikhala sokuphathwa kweminye imikhuhlane enjengemvukuzane ngoba ikhanya ingasaqakathekiswa kule COVID-19. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umqondisi wenhlanganiso ejonge ukulwisana lemvunguzane ye-Cancer Center, uNkosikazi Junior Mavu, uthi udaba egudwini ngakulezi nsuku ezindabeni lakumisakazo yamathelevishin lasenkundleni zokuxhumana ebulenjini ezinjengabo-Twitter, Facebook lezinye kusobala ukuba isifo se-COVID-19 sisuka siphathwe angani yiso sodwa esihlasela abantu.
As you might know, cancer patients suppressed immunity system.
Kumele sikwazi ukuthi abantu abalemvukuzane ye-cancer i-immune system yabo iphansi, okutsho ukuthi labo basengozini yokuthola lokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19 ngendlela ekusimo esiphezulu. Njalo ulalela kuzindaba laku-television, abantu bakhuluma nje nge-COVID-19, akula okhuluma nge-cancer okuyinto ephazamisa imisebenzi enje ngoba i-cancer ingami ngenxa yokuthi kule-COVID-19.
Disadvantaging cancer patients. Cancer doesn't stop because there's COVID.
Uqhubeke ethi ngenxa yama-lockdown asengezelelweyo babona ukuthi abantu abesenelisi ukuyahlolwa okuthiwa yi-screening ukuze bebonakale ukuba bengabe belayo na imvunguzane kumbe hatshi, ngoba ukuhamba kwakhona kunzima njalo lokudingakalayo kukunenge kugcine kusenza ukuba abaningi bechiyane lakho isifo siqhele belokhu behleli emakhaya bengayidinga usizo lokwelatshwa kumbe ukuhlolwa.
Ngikhuluma kanje imitshina ngapha ayisebenzi, okutsho ukuthi inani labantu eliningi elimele liphathiswe ukwelatshwa lesi sifo se-cancer alenelisi ukwelatshwa, kugcine kusitsho ukuba bethunyezelwe koBulawayo, engenye yendawo elakho ukwelapha lesi sifo. Konke lokhu kwengezelela udubo kumsebenzi wokulwisana le-cancer.
UDokotela Nomini Mataro wenhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo abantu uthi njengabodokotela bakhuthaza abantu ukuba bahlolwe izikhathi zonke kuhlelo lwe-screening, bazi isimo sabo ngoba kule minye imihlobo yemvunguzane etshiyeneyo, enye yayo ephuza ukuziveza loba ukutshengisa izibonelo zayo.
For example, at the moment, our hospitals are operating at what we call emergency mode, where outpatient departments have been closed, and so
Okwamanje izibhedlela zethu ziqhuba ngendlela ebizwa ngokuthi emergency mode lapho uzulu ofuna ukuhlolwa kumbe iscreening ebuyiselwa muva endlini ngoba bethi leyo ingayisiyo iemergency abakhuluma ngayo le yiyo inkinga esibhekane layo ukuthi iaccess to health isuka ibe nzima ukuthi abantu beyithole ngalesi sikhathi esinje
COVID-19. Inombolo eziveza ngabe cancer registry zikhomba ukuba inani labantu ababanjwa ngemvunguzane zemihlobo etshiyeneyo lokhu likhuphuka eZimbabwe elabesilisa liku 42.7% kanti abesifazana beku 57.6%. Imihlobo yemvunguzane evame ukuhlasela omama ngeyomlomo wesibeletho cervical cancer leyebele kuthi i-prostate cancer ihlasela abesilisa kakhulu langxabe khona lapha lapha ya abangahlaselwa ngebele odokotela abakhulu abaphakanise kwenhlanganiso yeZimbabwe Medical Association esixoxe labo bathi kuqhakatheke kakhulu ukuthi abantu bahlale behlolwa isikhathi zonke bengacabangela ukuthi bangaba laso lesi sifo semvunguzane loba hatchi ngimele iStudio 7 eHarare ngumaPita Ntambe.
Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale ngempela sonto lapho iqembu lenguqo ele Bayern Munich eliphakamise khona inkezo ye UEFA Champions League kuthi kwele South Africa iKaizer Chiefs yona ilahle imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo emibili edluleyo. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lenguqu ele Bayern Munich liphakamise inkezo ye-UEFA Champions League ngemva kokunqoba ele Paris Saint-Germain ye-1 kanyanga ngesonto ntambama. Lokhu kutsho ukuba iqembu leli seliphakamise inkezo leyo kwesithupha embalini yalo mncintiswano we-UEFA Champions League. Umncintiswano we-UEFA Champions League wakumele ukuba uphele ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi kodwa wasudluliselwa phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Kusukela kusigaba se-quarterfinal imidlalo yonke idlalelwe elizweni lasePortugal njalo inkokheli zenhlanganiso ye-UEFA lomcabango ngokuba kuhle kuguqulwa indlela okudlalwa ngayo kodwa umlandeli womdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu uthi lokhu akusile cebo elihle.
Banenge abalandeli bomdlalo wenguqu khona le emazweni abangaphoxeka kakhulu nxa kungahle kudlalwe ngendlela okudlalwe ngayo lonyaka ngoba asibo bonke abangenelisa ukulandela amaqembu abawathandayo kulelo lizwe okuyabe kudlalelwe khona. Ikhona imincintiswano efana leyezizwe zomhlaba edlalelwa elizweni elilodwa yiyo okumele iqhubeke phambili injalo hathi owe Champions League.
Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu elihlezi phezu kwengalane kumncintiswano we-Absa Premier Soccer League ele-Kaizer Chiefs lehluleke ukukhuphula inani lemiklomelo elikhokhela ngayo ngemva kokuba lithole umklomelo owodwa kuphela emidlalweni emibili eliyidlala ensukwini ezisanda kwedlula. Lokhu kutsho ukuba iqembu leMamelodi Sundowns lona ihlezi endaweni yesibili lilethuba lokuphungula lelo nani nxa linganqoba ele Golden Arrows khathesi ntambama. Iqembu leKaizer Chiefs lilemiklomelo engamashumi amahlanu lantathu ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lesithupha kuthi ele Sundowns lona lilemiklomelo engamashumi amane lesikhombisa ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lanhlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labagulayo ngemva kokufunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe libikwa selehlela yakwabaphansi kwenkulungwane 903 kodwa sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5930 asebefunyanwe bele kugciwane leli elizweni. Intatheli izindaba uHopo Chungono usencitshiwe njalo imvumo yokubhadalela isibambiso sebail osekuchiye ingcwethi zezomthetho zimangele. Umhlangano omkhulu webandla lamaRepublicans lakwelemelika oweRepublican National Convention uqala lamhlanje ntambama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.